Vapoteri ava vamwe vacho vanobva kuSomalia, Democratic Republic of Congo kana kuti DRC, Uganda, Rwanda nedzimwe nyika vari kutarisirwa kuendeswa kunyika dzakaita seUnited States of America, Canada neAustralia kuitira kuti vanogara ikoko vari muupoteri. Vachitaura pazuva rekucherechedzwa kwezuva revapoteri reWorld Refugee Day pamuzinda weDuku Refugee Camp muBotswana nhasi, gurukota rinoona nezvemutemo munyika iyi vamachana runota mukuni vati vapoteri ava vava pedyo nekunogariswa patsva kunyika dzakavatambira sevapoteri.
Tinovimba kuti mumwedzi unouya uyu 289 vanhu vanenge vawana mhinduro yakasimba kunhamo yavo.
Vanoona nezvekuchengetedzwa kuvapoteri musangano reUnited Nations High Commission for Refugees UNHCR kutamende kuAfrica vamadhodha nasha vati zvinonzwisa tsitsi kuti kurwisana kuri kuenderera mberi munyika dzemuAfrica kunyange hazvo matambudziko ekare asati awanirwa mhinduro.
Urombo uye mugore rapfuura kunetsana kutsva kwakamuka uye zvekare zvinoramba zvisina kugadziriswa.
Vanasha vapa muenzaniso wehondo iri kuenderera mberi kuDRC vachiti nyika dzakafanira kusvaga dzimwe nzira kugadzirisa makakatanwa kwete hondo nemhirizhonga. Vatenda hurumende yeBotswana nekushanda pamwe chete nesangano ravo mukuona kuti vapoteri vari padhuku ivowanirwa rubatsiro rwavanoda.
We must congratulate the Ministry of Justice. Refugees need.
Tinotenda nedanho ratorwa nehurumende yeBotswana rekugadza vapoteri patsva kunyika dzakagadzikana nekuti vapoteri vanodawo chikamu chenharaunda kwete kungogara vakavharirwa mukamba.
Asi vakambogara muupoteri pamuzinda weDuku vasati vadzoserwa kumusha nechisimba muna 2021 waWeston TV vaudza Studio 7 paRunare vari kwaMutare kuti vachazotenda kana urongwa hwekuendesa vapoteri ava kune dzimwe nyika waiita.
Settlementi dzakavapo dzikapfuura tichiona vamwe vachienda maZimbabweans vachingopromiswa pasina zvaibuda. Saka tizivi pamwe zvinhu zvachinja hazvo vanogona kuenda. But vamwe vagarisa muDuku, vamwe shamwari dzangu dzandinoziva vandakaonawo varipo ndakavasiyiwa varipo tichizoita repatriate kuenda kuZimbabwe.
Vachibi avo vanozivikanwa nerekuti wasu vaenderera mberi vachiita hazvibatsiri kuti vapoteri vanogadzwa patsva kumhiri kwemakungwa mushure mekutora nguva yakareba pasina chavaiita paDuku Refugee Camp.
Inyaya inosiririsa kuti munhu anosvika ari mukomana wozonzi waakutsvagirwa third country wavamudhara. Saka navaakuendawo vanongoendawo unopesa upenyu vari ikoko hazvisina pundutso mukati mweupenyu hwavo.
Taedza kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinofungidzirwa kuti zvingasvika 20 chete dzakasara pamuzinda uyu, asi zvaramba kutaura nesu zvichiti hazvibvumidzwi kutaura nevatori venhau. Asi Studio 7 inoruzivo kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakamirira kuendeswa kuCanada mushure mekunge zvatsika madziro paidzoserwa vapoteri ava kuZimbabwe. Studio 7 anawo zvakare kukwanisa kutaura nemumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ite mukono weshuro sezvo vanga vachinzi havapo muofisi kusvika taenda panhepo. Hapo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuyaura zviri muupoteri kudzimwe nyika. Zimbabwe inachiyambatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revapoteri pasi rose muurongwa waitirwa kutongogara Refugee Camp kuManicaland. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.